Zvikati Jesu Lazaro akunuoyo. Nopuwa chatanga tozoita Lazaro akunuoyo. Zvikati Jesu Lazaro akunuoyo. Vanzi mamisa kupi.
Haleluya.
So ndaiti usavige dambudziko rako. Rega Jesu asvike pane dambudziko.
Haleluya.
Akanosvikapo. Vakazozviona kuti zvakakodzera kuti asvike paguara raSara. Rega Jesu asvike padambudziko rako. Uchazviona kuti zvakakodzera kuti Jesu abate dambudziko rako. Kune vanhu vanoita nhare kuchengete kuviga madambudziko. Mudikani usavige dambudziko rako. Rega Jesu abate dambudziko rako. Mudikani ava mazuva ekunamata Mwari pamwe ende pazvokwadi. Mudikani ava mazuva ekupedzesera. Haleluya. Zvanzi neshoko raMwari. Jesu achitaura kumukadzi weSamaria. Amai, nguva yasvika yekuti Mwari anamata pachokwadi. Inzwai cheche yekuno kumarimba. Nguva yasvika yekuti tinamate Mwari pamweya nepachokwadi. Torevei kana tichidaro, taura uchokwadi. Imbokumbira kuna Mwari kuti Baba, ndiri murepa mweya wekunyepa. Munhu haugone kuita one week usina kunyepa. Imbonamata wekuti Mwari imbondibatsirai. Ndione breakthrough pakunyepa. Ndonyepe kuona Jesu. Munhu kumoita one day, two days, zvatowandisa. Nemapfoyo oyo musi wechitatu. Famba pachokwadi.
Haleluya.
Taura chokwadi. Rarama chokwadi. Zvauri ndozvimwa chete zvaunofanira kunge uri pamberi paMwari. Unoziva kwaunenge zvakazarurwa chapter 1. Bhaibheri inotsanangura richitiro Jesu ari kufamba. Mukaona machechi anotsanangura kuna zvakazarurwa ayani. Jesu ari kuinspekta nanhasi ari kuinspekta chechi yake. Achitsvaga ari kumunamata pamweya nepazvokwadi. Zvanzi akasvika pachechi paEfesus, akapfuura nepachechi paSmyrna nepaPegamo achitarisa achivaudza ichi chechi kuti handifaniri kuda kwechinichi. Handifaniri kuda kwechinichi. Handifaniri kuda kwechinichi. Ichi chechi yanga ine zvayo. Nanhasi haakufara nekuti asikunamata pamweya nepazvokwadi. Haakufara nekunyengera kuri kuitwa nevatendi muchechi umu. Haakufara nekusataura chokwadi kuri muvatendi mazuva ano. Ari kufamba muvatendi. Semafambiro akanga achiita mukereke yatinoona kuna zvakazarurwa. Makereke aya ese anongomirira chechi yaJesu Kristu. Dambudziko rimwe nerimwe ratinoona pale raaiona achifamba mukati memakereke iwayo ndo madambudziko atiri kuona mazuva ano. Vadikani hatina mate Mwari pamweya nepazvokwadi. Haleluya. Our knowledge yeshoko is very poor. Mwari ngaatibatsire. Zvanzi naHosea munhu waMwari akazochema. Akati Jehovha vanhu venyu vari kuparara nokuchaiwa ruzivo. Vadikani usaparare nekuti hausi kuziva shoko raMwari. Usaparare nekuti hausi kuverenga Bhaibheri. Usaparare nekuti hausi kunamata. Zvanzina kuna Jeremiah, call unto me. Usaparare nekuti hausi kunamata. Kana paine zviga zvaunofanira kunyora nhasi zvichaita kuti unamate Mwari mumweya nemuzvokwadi, chekutanga iva munhu womunamata.
Haleluya.
Iva munhu anofarira munamata. Ukatongoona munamato uchikubhohwa pachoita problem. Iva munhu wemunamato.
Haleluya.
Takanyirwa zvakanaka naMwari akataura nesu kuchechi kwedu uku. Ndobva tati rega titore ma 40 days. 40 days the prayer and fasting. Takadhamba. Matrosa aya kudonha. Tabva maari. Tikati 7:30 makuseni. Ndokwatatobva nako ikoko. Kati 7:30 Sunday satatanga chii munamato. Kuparidza kuhama dzangu kudenga hakuko. Nokuchiparidzirai. Hazvikwezvi. Asi kunamata kuriko.
Haleluya.
Kunamata kuriko. Kuparidza hakuko. Ndava unokuparidzira ikoko. Zvigaro zvinosara izvi. Haleluya. Munamato mwana waMwari. Simbisa upenyu hwako pamunamato. Kosesa munamato. Bhaibheri ngariverengwe.
Haleluya.
Bhaibheri ngariverengwe. Kukaverenga kuna vaRoma chapter 8 ataverenga iyoyo, kukaverenga kuna na chapter 5 Bhaibheri inoti matoriro hanzi izvo. Kana uchifamba munyama uchirarama uri munyama unobereka zvibereko zvenyama. Asi kana uchinge uchitungamirwa naMweya Mutsvene uchabereka zvibereko zvaMweya Mutsvene.
Haleluya.
Mazuva anaya usaigina weMweya Mutsvene. Unozva kuti kare ndaitikaona vanhu vachitaura nendimi ndaiti haakuvhairwa kune zvakadaro. Ndakunzwisai zvino hapana kwatenda kana pasina Mweya. Chemera Mweya Mutsvene.
dzingarambe zvadzo kuya ndime asi iziva kuti mweya mutsvene ari mauri ndapasina mweya mutsvene hapana chechi pasina mweya mutsvene hapana mutende
haleluya
itoita shungu dzekubatirira pana mweya mutsvene jesu akati regai ndiende iye auye ende paakauya akavhura chechi tini chechi nhasi rekuda kwemweya mutsvene pasina mweya mutsvene hapana chechi kana uchanamata pamweya nepazvokwadi ndosaka jesu akatiye yava nguva yekumunamata pamweya nepazvokwadi pamweya wakabata pana mweya mutsvene
haleluya
wakabata pana mweya mutsvene wakamira pashoko
haleluya
wakamira pashoko ramwari tosiyana neunyengeri
haleluya
tosiyana neunyengeri mwari wokudenga vagone kutiitira zvakanaka ndakunopedzesa ndakunopedzesa ndine egzambu yandakapa kuchechi kwedu nesande ndikati munoona isusu kare takakura tichigadzira motokari dzewaya taigadzira motokari dzewaya ndiwe wanga uri dhiraivha wacho ndiwe waita saundi yacho ndiwe waita saundi yacho yekutodhirima kwemotokari zvokuti uri waitotiwo kana uchitofamba nemotokari yako yewaya nouti ndiwe unenge uchiita but paizoti pakasvika motokari se yakamira apo wanyaziva kutivo iye haisi motokari iyi iwaya idzi mota chaiyo ndeishi kana pasvika chaicho chaicho
haleluya
haikona kufamba uchizvipembedza
haleluya
uchiita noizi yako vanhu vavanogona kuti une motokari but kana mota chaiyo yasvika vanoziva kuti hauna motokari tichasvika taimu iyoyo hama dzangu nekuti kuzvipembedza kwatiri kuita nhasi unoyu tichanyara mafambiro atiri kuita nhasi unoyu tichanyara chokwadi chasvika hanu nebhaibheri muchaziva chokwadi chokwadi chokusunungura i chokwadi chikasvika unonyatsa kuti ha ukutamba uku kana iwaya yacho hauzomboni kana kumira pairi unoenda pane iri genuini motokari iyi unotozoibata kana chaiyo chaiyo yabva wozodzokera pane iyi
haleluya
tiri mumazuva ekupedzisira mwari vari kuda kutinamate pamweya nepachokwadi so ndapedza kuparidza ndoda kuti wane nguva yekungosimuka tingowana nguva yekunamata sezvandareva kuti vadikani ukatarisa mwari ari kufumura ari kuexposa zvese zvisiri kunamata mwari ari kuzviexposa ende iwewe if you are not careful you are going to be exposed very soon mwari anozviita izvozvo anoexposa zvese zvisiri genuine mwari ari kuzviexposa iye zvino mazuva ano batai mapepa munoshamisika imi endai paindaneti munoshamisika ndakuudzai ndikati mukiu yevaprofita yandakaona vanoremekedzeka nevasingaremekedzeke vakataura vakati trump ari kudzokera ende mwari anyatsozvika ada kuti vanhu munyatsoziva tiko havasi vaprofita vanguva ndeitarisa listi yacho so kaita ndiko futi nekuyu futi nekuyu futi kuni uyu ndeitotika ndo chaivo vanonyatso akomana kudenga kuna mwari asingadhakwe kuna mwari ari kuona zviri kuitika panyika ari kutsvaga vanomunamata mwari nemuzvokwadi so ari kufumura zvese zvisiri pachokwadi ari kutsvaga chokwadi nemauri mamwe matambudziko matestings ese atiri kusangana nawo ndafara netestimoni yamanga muchipa kuti veduwe pasina wanotiko ndiye anonzi provider pano mwari ari kugadzirai zvakanaka mani nokuti pamuchamira hamusi kuzopembedza vanhu muchapembedza mwari chaizvo
haleluya
pamuchamira hamusizopembedza chimwe muchapembedza mwari ende mwari ndozvaari kuda izvozvo timunamata pamweya nepachokwadi azivikanwe kuti ndiye mwari chaizvo
haleluya
so akazivikanwa panguva yanamozisi kuti ndiye mwari chaiyo anovhusarura makungwa ndiye mwari chaiyo anobudisa mvura padombo ndiye mwari chaiyo anonayisa chingwa n'anga dzafaro akamboita narofaro asi dzakazopruvhirwa kuti mwari chaiye ndeuyu nebhukadhinezar the same tikanzi namatai mwari wadhanieri akapruvhirwa kuti mwari chaiye ndimwari wanadhanieri shumba dzatadza kumudya dhanieri moto watadza kupisa shamwari dzadhanieri mwari akazviratidza kuti vamuri kuti munondaanaamwari havasi vanaamwari mwari chaiye ndimwari ari kunamatwa nevanhu ava wadiko wachikwata chenguva yakadaro chana dhanieri wadigwa chikwata chenguwa ya kadaru ya nasi inomunamata pamwe ane pazvokwadi.
Haleluya. Hatisimuketwa nenguwa ya kunamata. Ngozi nyengeterera.
Mufaro wangu mangwanani ano kumbiro pamberi penyu uyo zvekare tichitenda Mwari vatisanganisa mukati mezuva ranhasi kuti tigogoverana shoko ramwari pamwe chete. Yanguva yakareba tisati taonana nedzimwe hama dzandiri kuona pano, asi ndoda kutenda Mwari Baba Bondera neumwe utungamiri wese wandiri kuona pano. Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Mwari wokudenga akuropafadzei. Chechi kana ichakura, zvatisi kuteta iko kuno uku ndo zvinodiwa izvozvizvi. Ndo zvinotaridza kuti chechi iri kukura. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
So ndiri kufara chaizvo kuuyawo kuno kuzopindira kuno uku. Kekutangawo tatajaira mainstruments anaipo tichaona panonzi ngwenjere ngwenjere. Zvino ndaona kuti aiwa ndomusiyano wacho kunoku hakuna zvemainstruments, asi zvakanaka kumbodzokera pamanzwi edu chaiwo chaiwo. Haleluya. So tinotenda Mwari panguva ino. Regai tiwa nenguva yekupinda mukati meshoko ramwari. Kana tine vanotiverengera, ndichakumbira tiverengerwe kuna John ndima dzatinoziva zvakanyanya, bhuku yaJohn chapter 4 verse 23 na 24. John chapter 4 verse 23 na 24. Tanonoka kusvika hedu tambopfuura nekuchechi.
Haleluya.
Amen. Verengai.
Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kunamata mumweya nezvokwadi.
Tinamatei.
Tinosimudzira zita renyu Jehovha muzita raKristu Jesu. Kunyange panzvimbo ino mwasi munyori wemapisarema anotaura kudaro, anoti kumatenga tenga kunoparidza kubwinya kwenyu, nematenga anotaura mapasa emaoko enyu. Baba, tinokumbira muzita raKristu Jesu, kunyange sevhisi ino Mwari ngaitaure kubwinya kwenyu Mwari, ngainongedzere kumapasa emaoko enyu, kuti pakupera kwaizvozvo tinoda kutaura saJobho wakare anoti iye ndakambonzwa kubva nezvenyu nekubva kwenzeve, asi nhasi ndakuonai. Tinoda kukuonai, tinotaura uwepo hwenyu pane ino nzvimbo, tinotaura uwepo hwenyu. Kusaswa kweropa raKristu Jesu ngarinyaradze kumwe kutaura kwese Baba, kunyange mutauriri weshoko, tinorwisa muruoko hwenyu. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, ngamuzadze zvakakwana, simba rokumusoro kudenga, shoko renyu ngaridudzirwe sokuisa kwamarisa. Baba, tinoda kunzwa kutaura kwenyu. Taurai Jehovha, taurai, taurai nevana venyu, taurai, taurai, taurai muzita raKristu Jesu.
Mwari vatiropafadze panguva yatichange tichinzwa shoko ramwari mangwanani ano. Haleluya. Regai tipinde mushoko ramwari. Nhasi ndoda kuti Mwari vachindibatsira
titaure pamusoro pekunamata kwechokwadi. Kunamata kwechokwadi. Hallelujah.
Amen.
Mukaona zviri kuitika mazuvano, vamwe tiri kuzvoeringa mapepa, vamwe tiri kuzviona musocial media. Zvese izvozvo zviri kuitika. Zvataverenga zvana Kushiri, zvataverenga zvana Jinimbi, zvine message yazviri kuunza kuchechi. Hallelujah.
Amen.
Imwe yemesage iri kuya kwatiri ndeyekuti mazuva atiri kurarama ava mazuva ekupedzesera. Saka tofanira kudzidza pane zvatiri kuona muenvironment. Tofanira kudzidza pane zvatiri kuona munyika. Tofanira kudzidza pane zvatiri kuona zviri kuitika kunyange mukurarama generally kuri kuita vanhu mudzimba umu. Mune mashoko atogona kubuda nawo anotaura nenguva yatiri kurarama. Tiri kurarama mumazuva ekupedzesera. Asi shoko redu ranhasi nderekuti Mwari vari kutsvaga vanonamata pamweya nepachokwadi. Makare kare pane kambo kaimbwa kachinzi iko, Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzokwa. Zvonzi mumweya nemuzokwadi. Haleluya. Mwari munguva yatiri kurarama musizini yatiri vari kutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Bhaibheri harina kumirira pakungonamata, rapfuura mberi nokuti vanonamata vari kunamata vakawanda. Asi Mwari vasimbisa kuti Jesu vati ndinotsvaga vanonamata pamweya nepachokwadi. Haleluya. Panobuda zuva nekurara kwauchaita, wataura here chokwadi kana kuti hauna kutaura chokwadi? Wararama here chokwadi kana kuti hauna kurarama chokwadi? Haleluya. Wakazembera here pana Mweya Mutsvene kana kuti wakazembera pamwe pano? Haleluya. Ukatarisa Jesu mashoko ataverengayo, vanga vakutaura zvino nemukadzi weSamaria. Bhaibheri rangu rinoti iro vaine vamwe vavo vanhu vakunzwa nzara, vakufunga kutsvaga lanchi. Bhaibheri rinoti iro Jesu vaifanira kupfuura nemuSamaria. Vaigona kusapfuura nemuSamaria, asi Bhaibheri rinoemfasaiza rinoti iro vaitofanira kupfuura nemuSamaria. Haleluya. Muneiko muSamaria mune mudzimai anonamata, mune mudzimai anoenda kusvondo, mune mudzimai anotoziva kwavanonamatira, anotoziva kuti maJudha nemaSamaria avachidzani. Asi Jesu waida kusvika kumudzimai iyeye kuti amuzivise kunamata kwechokwadi. Haleluya. Kunamata mumweya nemuzvokwadi. Haleluya. Nokuti kumashure uku pachapter 3 vanga vambosangana zvekare nemurume ainamata, nemurume anga ari mudzidzisi, nemurume anga aine chigaro, asi anga asina kutendeuka, asi anga asina kuzvarwa patsva, asi anga asingazive chinonzi kunamata pamweya nepazvokwadi. Naizvozvo vabva mukusangana naNikodhimasi, Jesu pachapter 4 yaJohn, vanopfuura nemuSamaria, vosangana nemukadzi weSamaria akanga achizviti anonamata. Mazuva anaya kune vari kuzviti vanonamata. Mazuva anaya kune vari kutodzidzisa Bhaibheri. Mazuva anaya kune vari kutoprofita. Mazuva anaya kune vane zvigaro. Zvese izvozvo hazvireve kunamata pamweya nepachokwadi. Haleluya. Nguva inouya nazvino yasvika yekuti vanonamata vanamata pamweya nepachokwadi. Ingwai vana vaMwari, tiri kurarama mumazuva ekupedzesera. Kana iwe neni tafunga zvekunamata, ngatinamate pamweya nepachokwadi. Kana tafunga zvekusanamata, ngatiregei kusanamata kwacho.
Haleluya. Ngatiregei kunamata kwacho. Nokuti hanzi kana wada kudya imbwa haikona kudya kakiti. Haikona kudya kambwana nakadiki. Ingotora ari bhoki chaiye. Vanhu vongoziva kuti uyu anodya imbwa. Haleluya. Kana wada zvekusanamata. Vanhu ngavangoziva kuti uyu zvekunamata hani.
Haleluya.
Dzimai weSamaria wakanga afunga kuti manamatiro ari kuita aya hapana anondiona. Ndozivikanwa kuSamaria kuti amai havanoenda kuchechi. Asi zuva iri pakaita problem. Pakauya anoona zviri mumwoyo. Pakauya anoziva dzaunotamba pasina anokuona.
Haleluya.
Aitoziva maboyfriends akanga aine mukadzi uyu.
Haleluya.
Zvikanzi amai, amai, hamuna muchato umwe chete, mune vakawanda. Inzwai amai, muri kutambisa nguva mazuva atiri kurarama. Regai nditaure kune vari pano, kune vakatambisa nguva vakaitirwa nyasha naJesu. Iwe waitirwa nyasha nhasi, usatambise nguva. Tendeuka unamate Mwari pamwe aine pachokwadi. Tendeuka unamate Mwari pamweya nepachokwadi.
Haleluya.
Kune unyengeri wapinda mune vanonamata. Wakapinda mumukadzi waSamaria. Achienda kugomo. Achifamba munzira dzinonzi kunamata. Asi kunamata kwazvokwadi kusimo maari. Maari achifamba muunyengeri. Nikodhimas akafamba akasvika pakuwana chigaro. Asiri pakunamata kwechokwadi. Asina kutendeuka. Asi achinzi anonamata. Pane unyengeri hama dzangu. Pane kunyengerwa kuri kuitwa vatendi naSatani. Kunzi itakwa izvi singawani kunamata. Inzwai vadikani. Zvanzi neshoko raMwari. Regai zvikurirani. Asi mucheka ari kuuya. Ndianoziva kuti aya masawi izvi zviyo. Ndianoziva kuti voiziwai izvi imbudzi. Mucheki ari kuuya. Asati auya namata pamweya nepachokwadi. Haleluya. Unoona zviri kuitika mazuva ano. Mwari vari kufumura zvinhu. Sazoti zvese zvakaitika zvi kuna Nabushiri zviya zviri kuitika. Mwari ari kufumura zvikuru sei zvitendero izvi. Mwari ari kufumura kuti vanhu vanyatsoziva. Ende zvina kutangira pana Nabushiri nevaprofita vari kufumuka mazuva ano. Zvakatanga even panguva yaMozisi vana veIsraeri. Vakubuditswa naMwari muusungwa muIjipita. Mwari akaratidza kuna Faro fair fair kuti vari kutemba navo ava vanyengeri. Hanzizvo Mwari achiratidza simba rake ivo vachiedzaedza kusvikira Mwari wezvokwadi, Mwari waMozisi, Mwari wevana veIsraeri aratidzwa kuti ndiMwari chaiye.
Haleluya.
Nyanga dzaFaro dzikashaya pekumira. Nyanga dzaFaro dzikashaiwa pekutarisa. Mwari azviratidza. Mwari afumura zvaivimbwa nazvo naFaro. Achiramba kuti rudzi rwaMwari ruende. Achiti takakwana nenyanga dzedu. Takakwana nevabuki wedu. Takakwana nevese vanobata zvavanobata vanoshandira takakwana. Munoziva here kuti panapa pane vanhu vanoenda kunoshandirwa ipo panapa. Vakomana pamunenge makarara mudzimba vanhu havasi kurara ndikaende kunze. Faro achivimba neizvozvo yakasvika nguva yekuti Mwari akati enough is enough. Ndanzwa kuchema kwevana vangu. Ndakuburuka. Vaburuka vakademonstrata kuratidza. Kufumura zvinhu zvaFaro. Vana vaMwari vakabuda. Simba raMwari rikaonekwa pagungwa dzvuku. Simba raMwari rikaonekwa mvura yachibva padombo. Simba raMwari rikaonekwa vachidya mana. Mwari achiratidza kuti ndiMwari. Haleluya. Unyengeri hama dzangu. Kunyengera kwose chinhu chese chisiri chokwadi, chisiri genuine. Nguva yatiri kurarama chiri kuexposwa.
bunzai vari kuita mabusiness. Tinogona kutsvaga brand rakanzi Yamaha, kuti ndo strong brand. But kune matsotsi haati Yamaha, anoti Hamaya. Zvokuti paona unotenga uri kuwanda tenga Yamaha, iwe watenga Hamaya. Haleluya. Asi vanoziva brand reYamaha, vanokuudza kuti iyi ifeki. Yamaha chaiyo ndeiyi. So mafeki ari kuwanda. Haasi kuwanda pazvigadzirwa bedzi, ari kuwanda mukunamata. Ari kuwanda muvatendi. Mwari ari kutsvaga vari genuine. Mwari ari kutsvaga vanonamata pamweya nepachokwadi. Dai iwe neni nhasi yava sarudzo yedu kuti baba ndazvipira kuti ndikunamate pamweya nepachokwadi. Haleluya.
Amen.
Kunamata pamweya nepachokwadi kunodereka kuenda kuchechi. Kunodarika rubhabhatidzo, kunodarika zvakawanda. Kuziva muponesi, kusiya zvakaipa, kufamba naMwari.
Haleluya.
Kwete bedzi panguva yaMozisi, panguva yaDhanieri Nebhukadhinezza, Mwari akazviratidza kuti muBhabhironi Mwari chaiye ndeuyu. Zvamanga muchivimbiswa naNebhukadhinezza kuti zvichakubatsirai, tarirai. Bila kuti muzvizive kuti Mwari wana Dhanieri ndiye Mwari chaiye. Haleluya. Zvanzi zvikaexposwa, zvimwari zvakanga zvichinamatwa zvaisimudzirwa, vanganga varoi nezvakadaro vaisimudzirwa muBhabhironi, Mwari akazviratidza. Farao tahope vakashedzwa vauki, vakashedzwa n'anga. Ndaitarisa nezuro manheru zvichinzi izvo panews pachinzi ipo ndoreva news chaizvo chaizvo zvinzi izvo vaprofita vakawanda vakati Trump ari kudzokera pachigaro. I was shocked. Nevandinoremekedza vaprofita vese. Kiu yamaprofita vese vakabvunzwa vakati maelections ari kuitwa kuAmerica ari kupinda ndiani. Monogugura muone nhamba yevaprofita vese zvikanzi Trump ari kudzokera pasecond term. Trump akudzokera pasecond term. Trump Mwari ndokubva arakidza kuvanhu vese kuti zviri kuitwa izvo zvese izvo. Da kuti muzive kuti iko ndahazvisi pachokwadi. Ndokubva aisa asiriye anga achiprofitwa nevanhu. Haleluya.
Amen.
Satani ari kuexposwa naJehovha mazuva ano ati kurarama.
Haleluya.
Satani ari kuexposwa naJehovha mazuva ano atiri kurarama.
Haleluya.
Amen.
Why? Tinamate pamweya nepachokwadi.
Haleluya.
Tinamate pamweya nepachokwadi. Ndomuda Hezekia anga achitaurwa nezvake namai achirinda pano. Ukaverenga kuna Second Kings ndiverengera nzvadzi. Chapter 20, verse 1. Ngotiverengera nekukasika from verse 1 to 6. Murume anonzi Hezekia ndinomuda. Jesu akati auya asi munguva yaakararama wakararama achinamata Mwari asinganyengeri.
Second Kings chapter
20.
From verse 1. Zvino namazuva iwayo Hezekia vakarwara kusvikira pakufa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako nokuti uchafa haungararami. Ipapo akatendeukira kumadziro akanyengetera kuna Jehovha akati, dorangarirai henyu Jehovha kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nomwoyo wose ndikaita zvakanaka pamberi penyu.
Dorangarirai. Haleluya. Mazuva anaya haikona kungokota Bhaibheri zvisirizvo. Kana waenda padambudziko, vamwe venyu Mwari acharegedza rufu chairwo ruchiuya kwauri. Asi kana uchapukunyuka parufu, haukuzokumbira pasa kuti vakunamatire. Uchaenda kuna Jehovha woti, baba dorangarirai. Haleluya. Baba dorangarirai. Rangarirai mafambiro angu pamberi penyu. Rangarirai utenda ukakwangu baba pamberi penyu.
rangairai mabasa angu akanaka pamberi penyu. Hezekia akagamuchira mashoko aya kubva kuna mufundisi.
Haleluya.
Asi messenger nje akataura mashoko aya. Yaisaya munhu waMwari, udza Hezekia kuti gadzirira nokuti mazuva ako ekuenda asvika. Pane nguva yamudikani yauti kuzoenda kuna Pastor Matau. Pane nguva mudikani yauti kuzoenda kuna Reverend Soreso. Pane nguva yekuti mabasa achakutevera. Mabasa achakutevera. Dambudziko rauya, mabasa ako akamira papa. Uri kumuna matehere pamwe ende pachokwadi. Svondo randakaparidza kuchechi kuSouth Hill Park, tasunga tabhainda COVID. Tikati get away COVID, haubate vana vaMwari. Get away COVID, away. Do you know after a week ndakabatwa neCovid? Kati nyamwari saka chandaa chiparidza chii? Ndikaenda nadzimai rara usiku, ndakambosweta kanadzimai uchiko munenge mukutonhorwa. Kati hansi kungozvinyatsozvinyatsitika ndasweta paenda sweta ha makusaendamuka. Muri kunzwa sei? Kushaiwa appetite. Ah, but kuti chinonzi COVID. Ah, kati haiwa isi COVID. Aisi. Kati haa isi COVID. Ha! After 2 days, apu kujia chako kani. Mumuse wa isa sotu mchikafu. Ndapuwa chikafu. Kati kui mazono makubi kama sika isa sotu zei. Kati haa sotu zei zei. Kati haa nisi kui nzwa hii. Nipe sotu. Unoziga kuwe zera sotu. Mamuashiti hii mwaka wana. Anda hii nzwa sotu. Papera shumazuwa ni kajua mamu. Atuwa mbeta 3 days. Kati kundana ya taari kani mbo chua kachiremba. Tufu kani mbo puwa haka na coffee mix ya kanachi. Pamwe nilo gona kwa na simba. Nili kutahura ama zangu. Kutitishasha njivwa mazuanu. Nezirwere. Ne madambu ziko. Ne kuremewa. Uchaponeswa. Ne mafambiro wakuna Mwari. Uchaponeswa nenyasha dzaMwari kuti denga rinokuziva sei. Wakamira here pachokwadi kana kutaona kumira pachokwadi? Ndakasvika kaenda kwachiremba zvikanzi vatestei tanga ine inonzi rapid because chiremba nanamuti ini ndirikuda kungobaya Jackson. Ngwandibayai Jackson. Zvikanzi tibaya Jackson mazuva ano tirikuda kutanga taona kuti munhu anei. Takaita nhano kanadzimai chingobadi kuti mungoteedzerawo zvavari kutaura. Mafundisiwa nenharo anofungazisiri kana muchinamata namatirai nharo dzinovafundisa. Mafundisiwa nenharo. Haleluya. Musangongoti holi holi muchinoona nokuti vanhu vaMwari vanonetsa vanoramba zvimwe zvinovabatsira. Zvikanzi totokutestai ndopandaitwa inonzi rapidi yekutanga. Mari zvacho zvinatanobuda kuti naamu babuda. Zvikanzi COVID iripo. Ndopa ndakatanga futi kuona kuti hawani manje. Kati narodziya dzananga richiita. Saka ndine COVID kai. Ndikafunga mina mata takaita kuchechi. Kati saka zvinoreve izvi. Zvikanzi nadoctor uyai mari zvacho abuda ndozvataura asi haasi 100% perfect. Pane inoitwa munze mumhune yanonzichi. Yekuswipa mumunhu weya PCR. Hanzi iyoyo ndine maresults chayo chayo. Saka iye hatiitemberi. Ipapo ndakuzvishingisa manyika ta ndicharwara zvita. Ndakundwa kasimba simba atadzokera. Mangwana. As that's very day long. Vandatoti aiya ina basa rikatotorwa iye mumunhu iyi. Ndauda kunyatsoziva kuti shuwa ndinyanga kuti tingaite COVID inini. Haa ndairamba. But uchinzwa kuti iko ndozvataurira. Ndobva taenda kukanzi mari $70. Vatabhadhara $70 US. Ndobva ndaitwa iyo ikanzi ndobva nokurumidza kubuda maresults. Ha! Tadzokera kumba mangwana. Tamhanya kwachiremba. Ndiri kuda kunyatsonzwa kuti chokwadi here kuti mufundisi anoita COVID. Ndobva indinetsa ipapo. Ngati vamwe vakaita COVID tivanamatira. Yakuda kuti mufundisi anoita COVID. Mufundisi anoita COVID. Ah! Chirudzi ichocho. Kurisita angaite COVID. Chaenda makuseni zvikanzi chokwadi iCOVID. Baba hamuchadzokeri kumba
tabuto kuchakirai hospital inoku admitai. Ah! Ipapo, adzimai ndorangu akupanika panikawo. Ah! Zvikanzi nana Simba regati better make a meeting bichana iwe sarau. Ndasara ndande gamani. Kati mwengu wakorongerwa kufani vanhu zvinotiwa. Ma doctors maviri nana vakukurukura pamusoro pangu ndiri kunze manje. Vanhu vari kukurukura. Zvikanzi shua mtotenda ku hospital. Tamhanya taenda kune imwe yeku arundeuko zvikanzizo chirembo nyane mabhedzeri pano tikati hatizive tangonzi try panapa. Zvikanzi hatitotora munhu anenge aine masisters anenge achizomutarisa. Saka hatikwanisi kuvatora baba. Ha! Mwoyo mangu nepfungwa dzangu ndikutaura kuti zvisa chii chiri kunyadza. Saka zuva iroro handina kuswera zvakanaka. Ah! Taenda pa St. Anne's zvikanzi pa St. Anne's. Panapa tinongoita ningirikini ma. Inonzi zvelanced zvekutesta maningiwa yayo asati tatanga kuadhimita sisati tanga kuadhimita pamberi apo ha tadzokera kuti mutaundi keti kwamuti tadhimitwa hapana kuri redi kuti tadhimi ndekupi kwatofanira kuadhimitwa tibatsirwe covid yayo ndobva vazofona futi iwe zvikazonzi allright tasitora nemadhokuta zepaparirenyato chienda ipapo ndounosiyiwa paparirenyato avabva vangonzi zvamupinde mukati padanger zone ipapo otoona kuti panapa hapaiti. Ndobva tapinda mukati. Chandakatenda Mwari nekuti ndakaita COVID ndechekuti iko zvandaifunga nekuparidza kwese kwandaiita ndandakarasika ndiri murima. Nezvandaifunga kuti iko hurumende iri kuti educate pamusoro peCOVID ndakazoona kuti iko information yatiinayo is so little pane zvinoitika kuvanhu vane COVID. So ndapindamo. I remember the very first day 11 bodies dzichipa ndakatarisa. Kanguna matawa andifungoti will make it here. Mazva ndaona zvakuitika munhu. But ndo pakatoita miracle yangu ipapo. Ndakatanga kudenounce kuti Mwari kana vatendi vari kunamata Jesu mwiri pachigaro ndotorwa zveshuwa neCOVID baba hazviti. Munoziva ndakasvika pa oxygen CEO zvikanzi oxygen is not bad ikaita kutsvakira room iri nani. Pa 2 days zvikanzi muri dai takutokubvisa paoxygen. Reverend umwe wemethodist anobata Zimbabwe neZambia ndikaonawo apito zvikanzi mareverend pindai menyu mega ndimu nonamata ndibvaswe kuoma ndanga ndirimo voziva handizivi kuti Mwari akandiitira chii hama dzangu. Asi chandinoziva ndeke after 2 days ava vainesekana vakasuwai pamushonga yekuma 2000 something yandaifanira kushandisa muchipatara hapana kana 1 chandakashandisa. Zvakanzi baba ava nide kuti vapuhwe mishonga yese tongoisa pasaidi kana vazoita west. Pandakaita 2 days ndakangopuhwa oxygen beds. After those 2 days idzodzo ndichitombobviswa paoxygen vachida kuona ndakamira sei. Zvikanzi baba muri right toda another 2 days dzekuona situation inye kuti yakamira sei. Hallelujah.
Amen.
4 days ndichipera zvikanzi baba chiendai. Ndikati zvino nemutemo wecovid ndonosvika sei kumba ndotorwa nani. Zvikanzi tacheka level yenyu tacheka zvamuri hamusi munhu atinotyira zvakanyanya regai mauye vakutorei you are safe matova pa safe zone endai gavauye vakutorei zvimuende kumba. Izvozvizvi mamuri kubuda chizova tiko because ndasikazo COVID ine mastages. Izvozvizvi handi manzwa chinzizo yakudzoka ka tira kutokukurudzirai zvikuru sei vanhu vari kudzoka nematebhelele nduku vazhinji mabhodha jamba vaende vazhinji vatora chinzwa kusouth africa ndokuwa yakazara. So ngatitedzerei maprecautions ese anotaurwa COVID iriko. Haleluya. COVID iriko ngatizvichengetedzei zvikuru sei kwatinosangana nevanhu vakawanda nevamwe vasingazive kuti vakamira sei COVID iriko. Iriko kudaro zvechokwadi vamwe vari kupona asi vamwe vari kutorwa vachirasikirwa neupenyu. So ndinoda kunyanya kutenda Mwari. Ndaimomo ndakubvunzisisa manje madoctors ndikati ndakaibatira kupi ndiudze machirema. Zvikanzi pastor zvikanzi kupesana nemunhu mustreet munoibata COVID. Ndikati chokwadi zvikanzi zvikanzi mukakwira bhazi muri 6 or so munhu 1 kana aine COVID bhazi rese. Zvikanzi mukakwira kombi
kana mkaita munhu ane COVID mese munebata COVID zvikanzi wese kana mukapinda musupermarket mweya munotenga mweya mweya hanzizo mhepo yapainenge ichitenderera payapaya iyo inenge ichitenderedza virus nivakomana zvikanzi muri muzikiuri yenyu makabata matori yenyu munozadzana ipo pai COVID inogona kuzadzwa mumashops nezvakadaro munoziva takazodzidziswa tikanzi COVID virus yaya inorema haigone kudarika more than 2 meters so munhu akakosora vanoti ivo 1 meter to 1.5 meters inofanira kunge virus yacho yadonha vakati virus iyi zvainoita ine sezvinoita zvikwekwe zvemombe kune vanoziva zvikwekwe zvemombe zvaa zvinoruma mombe kana imbwa zvezvi hanzizo ivhairasi yakasiya nemumavhairasi ese ndava ikaswinya payabata yabata ndosaka ichitogonyewa namafuta nemasanitaizer aya otherwise nemvura haibve ikangopinda mumaoko mune zvakadaro nyambo kageza mumaoko unotosiya irimo zvinoita kuti iko sanitaizer iibvisa ndekuti iko inotsvedza sanitaizer saka chese chiri siripari inokwanisa kubva vhairasi pauri ndosaka ichikurudzirwa zvakanyanya zvikanzi vhairasi iyoyo inoda sterile hanzi kuisa pari expose 20 minutes inenge yatofa kana asi ukaisa pane panofarirwa neenvironment yayo painoda inogona kugara chaizvo inogona kugara ndosaka dzimba dzedu dzichida kugara dzichispreiwa unoziva ndakatanga kuudzwa zvikanzi nemadoctors dai taenyatsogona kudziko vanhu vedu vasabatwe necovid mastreets aya aifanira kusipreiwa dzimba dzaifanira kusipreiwa transport dzatoshandisa dzaifanira kusipreiwa pese pese paifanira kusipreiwa ndokuti mugone kuti iko tachengetedza vanhu kubva kucovid pasina zvese izvozvo zvehama dzangu tive expose zvakanyanya kucovid saka covid iriko asi ndiri chapupu chekuti after 4 days mwari akandiitira zvakanaka nokuti after 2 days mwari akandiitira zvakanaka rechi 4 ndakabuda muchipatara haleluya hamba hapana jekiseni randakabayiwako hapana piritsi randakapuhwako chataingokurudzirwa ikoko kana chavaikurudzirwa zvanzi vapei mari kuti vaipota muchivaigira malemoni vana jinja vana garlic zvaizvo zvekuti hanzi zvinovava unenge usati wada kupora zvavo unoziva waizvidya zvita zvishoma zvekubanda feya feya haa ndakazvibanda those 2 days dzekutanga idzodzo ndakadya jinja ndikadya garlic zvanisati ndamboita muupenyu wangu malemoni aya zvese ndozvataingonzi kana kungova muhospital I think advantage yemuhospital ndeyekungoti kana oxygen level yako yadzika unoenda paoxygen ndo chete kwete kuti ko kune chimwe chaunoti unozorapiwa nezvakadaro kana wava wese vanogona pamwe kutozongoku kubaya mainjection yekuti iwo immune system yako igone kuramba ichibatsirikawo nezvakadaro but otherwise hapana chinorapa covid zviitezvere baba so munhu akamira pamberi penyu kana maakuzokota mabhaibheri musangokota vana peter vedu wei musangokota vana pauro musangokota vana elija kuti hei akanama tanga ari munhu akaita sesu akaburutsa moto no kotai pasta matau vakarohwa necovid yaiendesa vamwe kumakuva asi after 2 days jesu akaita munana pavanhu jesu akavaporesa haleluya handivanyare jesu ndomunamato wandakaita ndirimo ndikati bhaibheri rikaipi hama dzangu rinorarama mwari ndirangarirei ndikafunga hezekiya baba ndirangarirei rufu rwasvika meseji yerufu yasvika baba ndirangarirei rangarirai mabasa andakaita vadikani to be very frank with you matambudziko atiinawo mazuva anaya haasi ekufungidzira ariko maremererwa atakaitwa mazuva anaya haasi ekufungidzira tiko ndinenge nda ariko mudzimba mune nzara umu vanhu vari kurwara mudzimba umu zvekudya hamuna mudzimba umu mabasa hakuna vashoma vachagona kuti iko adya kuseri masikati nemanheru vanhu vakaremerwa asi munguva yakadai hapachada zvechisvondo pakuda kuti ndinofamba namwari pakuda kuti jesu anondiziva pakuda kuti iko ndiye wandakazembera paari ndiri kunamata pamwe nevachokwadi baba ndirangarirei haleluya wokurangarira nokuti uri kufamba pamweya nepachokwadi uri kunamata mumweya nemuzvokwadi Hezekia
zvadaro zvinonzi neshoko ramwari Isaiah satanda kura akadzoka Isaiah nokuda kwomunamato waHezekia akayeuchidza mwari mabasa akayeuchidza mwari mafambiro ake akayeuchidza mwari zviri pamoyo mwari vari kuona zviri pamoyo mwari vari kuona zviri muupenyu hwedu mukadzi weSamaria zvaakanga achirarama achiita vamwe dai takabvunza vakawanda muSamaria vamwe vanga vasingazivi kuti shashai ine maboyfriends akadai pamwe vamwe vaigona kunge vachizviziva vamwe vanga vasingazivi kuti shashai kuenda kusvondo kugomo kungoenda zvayo asi chiri kuenderwa hapana unoona munhu ane zvivindi hama dzangu munhu ane zvivindi munhu anogona kubva kumba kutouya kuchechi agonzwa shoko rigotoparidzwa iye asiri muchechi macho munhu akaoma kubva kumba ouya musvondo shoko rigoparidzwa pfungwa yake haisi pano pfungwa yake iri mufoni makaloda mapatana jinibi ndoanenge achifunga shoko richiparidzwa ari kufunga mawhite suits aya ana jinibi munopedza sevhisi baba zvamanga muchiita zviya atiombererei agoombera mwoyo uri kufoni muna jinibi mune kamusikana kae kakanyigwa nezuro kae kae zvavasati zvamboitika hama dzangu kana vemutemo chaivo kuti vahendile ishu yakaita seiyo iye vanga vasina kumbohendera kuti iko umwe mumoslem mumwe mukristu vabereki vakarambana kana vafa mwana wachena anoitwa sei anovigwa akuzvirupi kutendera kukoti kukoti kuti tokutipei mamwe mazuva timbotarisa timbotsvagurudza zvese izvozvezvi zviri kutaura kuvatendi hatina matei mwari mumweya nemuzvokwadi tiri kurarama mumazuva ekupedzesera tofanira kunamata mwari mumweya nemuzvokwadi ndinomuda murume anonzi Pauro aakunyora kuvaroma maybe sandataura nezvapauro ganditauri nezvajeremiya jeremiya ari mutorongo mukaverenga chapter 33 ari mutorongo anoti iye shoko ramwari rakauya kwandiri kechipiri zvikanzi call unto me jeremiya dana kwandiri uri mumatambudziko dana kwandiri uri murenje uone mhinduro yangu zvainoita kwauri unoziva ukatarisa Jeremiah chapter 33 ukaverenga verse 1 to 3 ndopaunonzwa achinzi dana kwandiri ukaverenga from verse svidzika wochiona mwari zvaakuratidza kuti ndinoita kana kwanamato haleluya zvaanoita mwari kana kwanamato manje tine vanhu vanoda zvinhu zvemumicrowave vanoda munamato we 1 minute asi zvavanoda zvinogara nekusingaperi microwave type of prayer iri kunzi iko ngaite kuti vana vangu vapase kuchikoro microwave type of prayer iri kunzi iyo ngaivhure masuwo ndiende kubasa microwave type of prayer iri kunzi ngaindiporese panyama nehama dzangu vadikani zvanzi najehovha kune Jeremiah call unto me and I will show you great and mighty things dana kwandiri ndigo kuratidza zvinhu zvikuru dana kwandiri ndibva kuitira zvinhu zvikuru jesu anotaura kumukadzi wesamariya amai danai mazuva atiri kurarama kuna mwari pamweya nepachokwadi namatai pamweya nepachokwadi danai pamweya nepachokwadi haleluya nguva yasvika vadikani yekuti tinamate mwari pamweya nepachokwadi paroma chapter 8 verse 35
ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwakristu kutambudzika kana nhamo kana kuvengwa kana nzara kana kushayiwa zvokufuka kana njodzi kana munondo here
chiriko chichatiparadzanisa norudo rwamwari dai mapfuurira pamberi pacho pale panhanga ndishida pfuurirai pamberi pacho mbichana
sezvo zvakanyorwa zvichinzi nokuda kwenyu tinourava zuva rose takanzi tiri makwai anobayirwa kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida
tiri vakundi nekupfuurisa
na iye anotipa kukunda na muruma anozi Paulo we ndoda kuti mumunzwisise nekumuziva muruma akakurira kunyika itoti nhasi tinoiteki panguva yainzi Tarsus yanga iri imwe yeprovince because the Rome ndo yanga iri empire mazuva iwayo saka yaitonga tunyika twese twanga tiri kuasia haleluya asi anonyorera vatenzi oti vatenzi neexperience yandinayo inini Paulo now pati Hebrew ndopanonzi Saul kuti Paul is Greek haleluya. Is that a